Chikadiru kuona mkoma blessing ndiche kuti mabato ari kutonga musadhari aya ndo mabato akabva maliberation struggle ende chinhu chikuru chakadziza semacitizens kwete emuzimbabwe chete asi macitizens emusadhari mese ndiche kuti ivava vanhu vanenge vabva muhondo vachisvika vachisunungura nyika avo havasi kukwanisa kutransforma mapati avo kuti ave mademocratic parties kana mademocratic governments vatotadza and I think semacitizens tafanira kuti tibatane macitizens emuzimbabwe macitizens emusouth africa emunamibia emuzambia tese ngatibatanei kuti tikwanise kutanga kunominata magovernment ari based upon democratic principles either ari kubva mumaunions kana kuti ari kubva straight from citizen participation tikwanise kuwana mademocratic institutions mudunhu medu.
Takaonawo mukupera kwesvondo umu vamunangagwa vachiti vanenge vanga vari parunhare nevamwe vatungamiri vekusadak. Munofunga kuti izvi zviri kuratidza kuti vanhu ava vane hanya here nezviri kuitika muzimbabwe kana vasiri kutaura zvavakawirirana navamunangagwa?
Hapana hanya dzatiri kumboona mukoma blessing nekuti chinoifanira kuitika ndechekuti mutungamiri wenyika vanofanira kuti kana muzvingo vachinge vapedza kutaurirana zvavanenge vataurirana mumwe nemumwe ngaasununguke kuti atitaurira nyika yake kuti ndataura nemukuru wenyika uizwewo kuzimbabwe zvatataurirana ndezvakati nezvakati nezvakati kana kuti ndamudzoreredza ndakamuudza kuti no dai machinja maita zvinhu zvamakadai makadai renekedzaiwo mahuman rights renekedzaiwo macitizens enyu handiti ka asi izvozvo hatione zvichiitika vanotiwo vataurirana munhare dzavo vakabvunzwa nyange nemacitizens emunyika dzavo kuti constitution yemuzimbabwe muri kuiona sei hapana anoda kutaura saka ndinoona kuti handifunga kuti pane chatinganyanyomirira semacitizens kunze kwekutoti titaurirane nemamwe macitizen organizations ari munyika dzakasiyana idzodzo kuti pressure iyoyoyo ka ngaisangova chete pane hurumende yezimbabwe asi kuti ngaiende kuhurumende dzese dzakatitenderedza kuti vazive kuti munguva dzatava kurarama idzi kuobserva mahuman rights is very very important to a democratic process.
Tichitarisawo kudyidzana kwezimbabwe nedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sanaamerica naana britain muri kuona ukama uyu huri papi chaizvo nekuti takaona mazuva apera vachiburitsa mashoko kuvatori venhau vachishora zvikuru nyaya yekushandiswa kwemauto mukumisa kuratidzira kunenge kuchiitwa nevanhu.
Nyika dzakaita sana naamerica mukoma blessing dzinowanzoda kuti kana zvinhu zvakadai so zvinenge zvaitika isusvo semacitizens tikushidzire moto havadi kungoti macitizen rights aitwa clamp down then isongonyarara tongomira kuti vachauya tinofanira kuti tichipaka tofanira kuti tichitanga kuratidzira vanhu vachiratidza kuti havasi kufara nezviri kuitika izvi ndo zvinopa nyika dzakawanda sanaamerica donzo rokuti dziwanikwe dzichitibatsira isu semacitizens. Citizen participation ndo inounza true and total democracy kana macitizens vasiri kuparticipata in their own liberation zvinonetsa kuti dzimwe nyika dziuye dzitaure zvadzinotaura nekuti inini semacitizens mune makangogara mutese nonzi zvinhu zvakanaka.
Mubvunzo wekupedzisira, asika iyo hurumende iri kuti vari kuratidzira ava vari kupesvedzerwa nekupiwa mari nenyika dzakabudirira
ndo zvavagara vachingoita vanhu ava vanongohwanda nemimvuri yavo pese kubvira makada kutarira nhoroondo chaishayo mukoma blessing yekusagutsikana kwevana vemuzimbabwe pese panoratidza kusagutsikana kwevana vemuzimbabwe panouya propaganda inobva kuzanupiyo handizi vana vemuzimbabwe chava vakatanga kuratidzira kudhara kubvira mayunivhesities vari mayunivhesiti mumakoleji vakatanga kubrandwa zvemahooligans and the whole entire world never listened to my students nemagrievances avaiunza nezvitsvemo zvavaiunza nekuti hurumende yezanupiyef chainogona kuita label vanhu yoisa legitimacy yemacomplaints evanhu.